ukatarira zviri kutaungwa neHelen Suzman Foundation zvinongoratidzawo zvawo zveshuwa kuti minisita havana nyaya. Tikatarira nyaya yekuti havana kugara vamboisa asidheziti mumachati, ndo zvimwe zvinotiratidza izvozvo kuti vakashandisa asidheziti yadirector general. Saka anenge achingova makuwawo, havamudari. Ivo chavanoshachii kuisa asidheziti wongotaura kuti ndakamisira zvakati zvakati maregions akati akati, Zimbabwe exemption payment. Asi ukaenda kumuto kana mudhi wenyaya unongodzokera zvepakuti havana kesi, pakuti even director general vari kutaura kuti zveshu watakamisa Zimbabwe exemption payment tisati taitaabve necessary consultation kana kuti tisati tawa divi remazimbabwe exemption payment holders nemacivil society organizations kana kumasangano anogura kodzero dzevanhu.
Asi kubvira zvakaturwa nedare repamusoro kuti vataure nezvizvarwa zvezimbabwe nevamwe vamuri kutaura ava, zvakaitwa here semaziro enyu advocate?
Havana zvavakaita, vanenge vachitonyepera nyika kana vachiti vakamboconsulta anybody. Chakaitika ndechokuti isusu nana Lawyers for Human Rights Zimbabwe Exiles Forum nemamwe maorganization tora tsamba kwavari tichiti isusu tatikumbirawo kuti muwe divi redu nokuti pane zvigonyero zvakati 1, 2, 3, 4 tikazviisa iri mwadi tichakabatana masangano anogura kodzero dzavanhu tichinyatsotsanangura kuti havana kunge vaita the necessary consultation kana kuti kunzvera zvinofungwa namastakeholders. Haina kupindugwa tsamba iyoyo. Takangoona vatoshandisa mukana uyo wekuti vazive kuti vakanga vakanganisa kuti vangomisa vaanaudza kuti tamisa Zimbabwe exemption permit vasina kuita consultation. Ndopa vakotumira mange tsamba kuvanhu one by one vachiti tipe zvaunofunga nokumisa kwatiri kuda kuita Zimbabwe exemption permit. Asi even nyangwe ipapo pavaiti toda mifungo yenyu vaitotaura kuti hamini sangatotisaita kuti kumisa. Saka hazvibatsirika nokuti mutemo constitution pache zvayo inenge ichiti kana kuti promotion of access to justice act mitemo iyoyo inenge ichitaura kuti tanga wahwadiri reumwe usati wangotora decision inoafecta munhu iyeye.
Asi hamuone here nyaya ichiti netsei munguva inoyi vashumba tichitarisa kuti South Africa yakuita sarudzo?
Ndotoona sokuti iri kunetsesewa kana kuti kukonzera kunetsa kwayo kuri kubvira pane zviri kuitwa naminista, nokuti apa vari kuratidza kungova vakamaka maZimbabwe, hapana kana chinhu chavari kuzviitira.